mutengo wechibage we-12,329 mbeu diki we-12,865 nesoya bin 17,211 takautambira musi wawakataurwa nehurumende ukapfuura kana masvondo maviri mari iyoyo inenge isaiti zvachose nenyaya yeinflation.
Saka imi sesangano muri kukurudzira nhengo dzenyu kuti dzidi dzoramba here kutambira kana kudzotambira mari idzi?
Mari iyi kufunga kwangu ndiko kuti dai yanga yataurwa mari iyi vachishandisa maus dollars nenyaya yekuti lesei ndikanzi nini tani yangu ndiri kubhadharwa $260 inongoramba inongova sempurize kusvika sizeni yapera ndisingatauri zvangu kuti ndinenge ndichibhadharwa ari maus dollars asi musi wavanenge vakundibhadhara vanozongotarisawo reti inenge iripo musiwo sezvavanoita kufucha vondibhadhara inini $260 iyoyo equivalent nebank rate inenge iriko musiwo.
Panotarwa mitengo iyi amai jiti, imi sevarimi hamugarwewo nemi pasi here muchinzwikawo mativi enyu nehurumende isati yatara mutengo?
Pakukonsaultwa apa ndo panenge pane dambudziko nokuti unozongonzwa zvinhu zvaakutobuda kunzi mutengo wechakati watova mari yakati. Saka hatizivi kuti dai zvichibvira hurumende ichimbotikonsaultawo kunyanya isusu vanomirira varimi. Isusu nokuti tinenge tichigara kane varimi tichiona nematambudziko avanenge vainawo tinenge tichionawo nekukwira kune kuchiita mitengo yezvinhu saka zvinoitawo kuti at least kana tinenge taakutaura mutengo tinenge tichitaura zvinhu zvatinenge tichinyatsoona panzvimbo.
Mitengo iyi inokanganisa zvakadii gadziriro yevarimi nokuti tinounzwa vazhinji varimi vachichema nguva yekurima iyi kuti mitengo inenge yakutengeswa naye zvikwanisiro vanenge vasisaigone kunyange hazvo vakatengesa mbeu dzavo nemari dzakanaka.
Ndizvozvo chaizvo nokuti panokwidzwa mutengo wezvinhu chibage nezvimwe zvakadaro ipapo unobva waona kana kumasupamaketi chaiko zvinhu zvinobva zvakwidzwa zvakanyanya zvekuti kuti uende unotenga zvinhu izvozvo uye mainputs unenge wakutotambudzika hauchakwanisi kuti utenge zvinhu zvinoenderana nenzvimbo yaunenge uchida kuti urime mwaka unotevera. Zvekare ivo vemakambanizi vanopega mari dzavo vachishandisa maus dollars